1, 2, 1, 2. It's gonna be Fidel, Maz na Otie.
Kinde, kinde kuti upiye. Mazuvano pa kutoda kinde. Kinde kombi isare. In fact pa kutoda kinde. Kinde kani malume. Kinde muri ilume. Kinde kuti zvifaye. Kuimba vanhu vafare. Oi, chero uchitengesa musika. Chero uchihaisa masika. Kwese kutsvaka. Chero uchivesa mukoti.
Oxygen 5 music.
Kunyara usambunyara. Kunyara usambunyara, kunyara usambunyara. As long as we wacha, madika mawacha. Kashinga, upenyu unoda vanhu vakashinga. Kukwidza komo wakasenga shinga. Pacho panopisa topashinga, topapinda. Nanga tiri pakutsvaka zvakaga.
Ndiona kuita kunge zombi. Apa ndichitora tombi.
Ndiri paso vangu. Yeah. Town here. Copacabana. Mbare. Mbare. Arowa bare. Kufamba ndine ngoro yemabanana. Mnyare. Nyare ndi ati nyare. Kinde. Kinde kuti upinde.
Kinde.
Mazuva ano pakutoda kinde.
Kinde.
Kinde kombi isare.
Kinde.
In fact pakutoda kinde. Kinde kani malume. Kwese kutsvaga.
Kunyara usambunyara. Kunyara usambunyara. As long as we wacha.
Mabika mawacha.
Kunyara usambunyara. Kunyara usambunyara. As long as we wacha.
Mabika mawacha.